Manerakana na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kukadzi 13, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva netsu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasurose mukucherechedza zvine mutsindo zuva reWorld Radio Day.
Radio inopinda peshe peshe endi masete radio mishina yacho kana ka radio bacho zvakachipa kuti vanhu vange vainazvo mazuva ano kune mafoni unongoteera radio yako pai pafoni pako saka radio yakakosha kuti inokumidza kuti mashoko asvike zvino vanhu vachitaura vanhu vachinzwisisa zvebudiriro zvakasiyana siyana.
Nyanzvi munyaya dzekutepfenyurwa kwenhau dzinotaura pamusoro pezvipingamupinyi zviri kusanganwa nazvo munyika munyaya dzekutepfenyura. Vechidiki vezanupf vanoti havanei nezviri kurongwa nevamwe vavo vakambomiswa basa mubato iri valouis matutu navagodfrey tsenengamu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nasi yacherechedza zuva reWorld Radio Day nyanzvi dzichiti kunyangwe radio iri nzira yakakoshesesa pakufambisa mashoko, hurumende haisi kuvandudza mabasa ekutepfenyura munyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzekutapwa kwenhau vaCharles Rukuni vanoti kunyange paine dzimwe mhando dzekufambisa nhau nemashoko dzakaita sematerevhizheni, redhiyo ndiyo iri kunyanya kushandiswa neveruzhinji.
Inini samaonero angu redhiyo is there to stay, particularly tichitarisa kuti more than 2/3 yevanhu vemuZimbabwe vanogara kumaruwa. Saka internet haife yakarova radio. Hongu mumadhorobheni inga maradio inga kundwa nokuti kuona vanhu vano matv madstv vane maindaneti. But kana tichitaura sepopulation yeZimbabwe yese radio handioni chikundwa.
Imwe nyanzvi munyaya dzekutapwa kwenhau Dr Wellington Kadzikwa vanobvumirana navarukuni vachiti radio yakakosha chose uye ndiyo inoshandiswa neveruzhinji pakuwana nhau.
Radio inopinda peshe peshe endi masete radio mishina yacho kana ka radio bacho zvakachipa kuti vanhu vange vainazvo mazuva ano kune mafoni unongoteera radio yako pai pafoni pako saka radio yakakosha kuti inokumidza kuti mashoko asvike zvino vanhu vachitaura vanhu vachinzwisisa zvebudiriro zvakasiyana siyana. Inopa mukana wakawanda kune munhu wese kuti anzwe nekuzwikwa.
Vagadzikwa vati zvinosuwisa kuti kunyange hurumende ichiziva kukosha kweradio, hapana zvizhinji zvairi kuita kuvandudza mabasa ekutepfenyura munyika pamwe nekuti matunhu ese munyika ave nenhepfenyuro. Nyanzvi munyaya dzekutepfenyura uye vakashanda kwenguva yakareba kuZimbabwe Broadcasting Corporation zvakare vari mukuru wenhepfenyuro yeVoice of the People vaJohn Masuku vaudza Studio 7 kuti kunyange hurumende ichiita sekuti inokoshesa mazuva akaita seWorld Radio Day, vanokatyamara kuti nyika haisati yave nenhepfenyuro dzakawanda zvikuru sei dzematunhu.
Kana vanhu vaine nhepfenyuro munharaunda yavo vanokwanisa kutaudzana nezvakanangana nenharaunda. Ngatimboi paimenzaniso wecyclone idai yakaitika kuChimanimani kwakamhanyirwa ikoko vatapwe nhau vakaenda mashure mwemwedzi yakati kuti ingave miviri havana kuzogarako. Asi dai kwanga kune nhepfenyuro yeko nanhasi uno ungadai ichikurukura, ungadai ichibudisa mashoko akanangana nekuvakurudza nzvimbo yeChimanimani nekuitira kuti kusazova nedambudziko rakaitika apo pakauya mashifashamu emvura.
Mutevedzeri wemutauri webato guru nopikisa munyika reMDC valokutambori nyoka vaudza Studio 7 kuti nepenyuro idzi dzinotaura nhau dzakafanana uye dzakarerekera divi rimwe. Vati chinodiwa inepfenyuro dzinobudisa nhau nemashoko asina divi raakarerekera.
Saka nhasi tikangoti World ZANU-PF Radio Day kana muri muno muZimbabwe. Tiri kundwa nenyika dzakafanana namaLaos dzine maradio stations akawanda chaizvo. Asi isusu kwaane makore 40 taita independence taita kuzvitonga kuzere tongori nenhepfenyuro dzinongotaura nyaya yeZANU-PF chete nenyaya dzavamunangagwa chete zuva nezuva.
Vatiwo nyaya yekusave nenhepfenyuro dzakasiyana ndiyo yapamukana kunhepfenyuro dzakaita seStudio 7 idzo dzinotepfenyura dziri kunze kwenyika.
Chinofanira kuitika ndechekuti tofanira kuzwa kusununguka kuti tiri mukati nyika yeZimbabwe. Asi ana Studio 7 atotepfenyura vari kuAmerica panzvimbo yekuti vatepfenyura vari muno muZimbabwe kupa mwana weZimbabwe mukana wekuteerera zvakasiyana siyana. Zvototinzwisa tsitsi kuti mwana weZimbabwe anotepfenyura ari kuAmerica asi achitaura nyaya dzemuno muZimbabwe.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruanya vati kushaikwa kwenepfenyuro dzine muono wakasiyana ndiko kwaunza nepfenyuro dzakaita seStudio 7 idzo vanoti dzabatsira Zimbabwe zvakanyanya. Vati zvinosuisa kuti hurumende inoramba yakasunga masai isai nekuti inoona sekuti radio inoshandiswa zvematongerwo enyika.
Inyaya yekuti hatina development approach yekuti radio inokwanisa kushandiswa kuti development, economic development, social development yenyika. Tinongoiona sekuti radio inoshandiswa kuti tikurudzire zvematongerwo enyika. Saka ivo vane nyaya yekuti vanofanira kumonopolize radio nekuti vanhu vanoti pachirungu radio is the medium of the dumb. Unongoda nzeve dzako chete kana ichitaurwa nechinyanja, ichitaurwa neshona, ichitaurwa nengevele kungonzwa. Saka munhu wese
vamasuku vati nepfenyuro dzakaita seStudio 7 neVOP dzakakosha chose sezvo dzichisvika kunzvimbo dzisina masaisai enepfenyuro dzemuno. Munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti bazi ravo rinokoshesa nyaya dzekutepfenyura uye rinoda kuti munhu wese munyika akwanise kunzwa nepfenyuro yaanoda. Vati pave nehwaro hwokuvandudza kutepfenyura uye munguva pfupi chaiyo Broadcasting Authority of Zimbabwe ichange yave kupa maresinisi kunepfenyuro dzematunhu.
Vangomirira kuti vaise kubhodhi ravo reapprove. Bhodhi rikango approva call out yacho nemanhenga acho zvatopera. Muchatoti ungatasa munyuzi wemona here vaudo license total license. Saka hapasina drag zvounzi zviyazviyaka. Isusu vamwe tinoita zvatinoreva, tinoreva zvatinoita.
Asi makore makumana Zimbabwe yawana kuzvitonga. Munyika mune nepfenyuro dzisingadarike 15 uye zhinji dzacho ndedzemakambani ehurumende yakaita seZimbabwe Broadcasting Corporation neZimpapers kana vanhu vari mubato riri kutonga reZANU-PF. Nyika dzakaita seZambia dzine nepfenyuro dzinodarika 140 uye zhinji dzacho ndedzemumatunhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tichiri panyaya yekucherechedzwa kwezuva reWorld Radio Day munyika, vanhu nhasi vaungana paurongwa hwaitirwa muguta reGweru uko Nyanzvi munyaya dzekutepfenyura dzaratidza kusafara nekunonoka kwehurumende kuvhura mukana wenhepfenyuro dzemanharaunda kana kuti community radio stations. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Zuva iri racherechedzwa zvine mutsindo muguta reGweru uko kwaungana masangano anechekuita nekutepfenyurwa kwemashoko, vamiririri vehurumende, vatepfenyuri venhau pamwe nevanhuwo zvavo. Mutungamiri weZimbabwe Association of Community Radios, ZACRAS, amai Vivian Marara Zhangazha vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo hurumende ine matanho airi kutora pakupa maresinesi enhepfenyuro dzematunhu, havazi kufara nemitemo inobata vanofanirwa kutungamira nhepfenyuro dzakadai pamwe nemari inodiwa kuti nhepfenyuro idzi dzipiwe maresinesi aya.
Tikatarisa mari dziri kudiwa kuti vanhu vakwanise kuaplaya kuti vaone nhepfenyuro yemunharaunda imari dzakati kurei. Pari zvino vari kuti vanoda 8500 Zimbabwean dollars inokwana kuva iyo 500 US dollars kana taakutaura mari dzekune dzimwe nyika. Kana munhu azopiwa resinesi anozotarisirwa zvekare kuti gore negore ange achibhadhara mari inokwana kusvika 17,000 Zimbabwean dollars inokwana kuva 1,000 US dollars kana taakutaura mari dzekune dzimwe nyika. Saka tikatarisa kuti nhepfenyuro dzemunharaunda kuti dzishande dzinopiwa mari kunyanya nevanhu vemunharaunda imomo, uye zvekare tikatarisa kuti isusu senyika zviri kuitika kuikonomi kwedu uye kuti vanhu vanhu vari kutotambudzika munharaunda kuti vaone mari dzekuti vararame.
Mumashoko aro ekucherechedza zuva iri, Sangano reMedia Institute of Southern Africa, MISA, raratidzawo kusafara nekudhonza makumbo kuri kuita hurumende panyaya yekuvhura masaisai kuitira kuti nhepfenyuro dzakazvimirira dzikwanise kuwana marezinesi yekutepfenyura dzakasununguka. Asi munyori mubazi rezvekufambiswa kwemashoko, Vanik Mangwana, varamba kuti hurumende iri kudhonza tsoka pakupa mukana kune vamwe vanoda kuita zvekutepfenyura, vakati bazi ravo ramushishi kugadzirisa mitemo ine chekuita nekutepfenyura kuitira kuti iwirirane nebumbiro remitemo yenyika. Vamangwana vapokanawo nemaonero ekuti mari dzinodiwa pamarezinesi dzakawandisa.
Mafees haana kumbosiyana nemafees anga aripo. Only that anga aripo anga ari mune imwe currency. I am mune imwe currency. Ndakaona yaiko chigunun'una vanhu vakawanda. Yanga iri 306,000 yekumaTV. YekumaTV handiti. Yanga iripo before taisai. Yanga iri 19,000 US. Chitai isu muzachomoni. Kuti yaitova pe yanga yakawandisa. Dani ripo yezvinezvi. Saka tikuti hapana chatakanomboita. Zvatakangoita ndezvongoti takapindura mari yacho kushandisa. Tobva tangoisa interbank yanga iripo pamusoro we tikati aiwa ngatishandisa inayoyo. Hatina kuwedzera, hatina kututsira, hatina kudii. Saka aiwa asi mari dzakawandisa.
Kurukota rezvekufambiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, avo vange vari munyarikani pachiitiko ichi, vati hurumende inoziva kukosha kwakaita nhepfenyuro pakubatsira kuunza budiriro pamwe nekubatana munyika. Vatiwo bazi ravo riri kukoshesa kuveko kwedzimwe nhepfenyuro kunyanya dzekumatunhu.
Let's not forget our ubuntu, unhu hwedu zvakakosha. Let not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Mumwe mudzidzisi paMidland State University vaPeter Mugari vatsinhirawo kukosha kwakaita dzinhepfenyuro vachiti zvinotepfenyurwa zvinokwanisa kusvika kune vanhu vakawanda kupfuura dzimwe nzira dzose dzenhau. VaMugari vati vanotambira nemufaro mashoko aamai Mutsvangwa ekuti bazi ravo richapa marezinesi enhepfenyuro kuzvikoro zvinodzidzisa zvidzidzo zvepamusoro, vachiti izvi zvinobatsira zvikuru kuti vadzidzi vave neruzivo rwakakwana munyaya dzekutepfenyura. Zuva reWorld Radio Day rinocherechedzwa pasi rose musi wa13 kukadzi gore rega rega pasi pesangano reUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Dingindira regore rino rinoti Radio Diversity and Development. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taura Ishava.
Boka reve chidiki rezano PF rinoti harine ine urongwa hwevaimbo vevatungamiri weboka iri vaGodfrey Senengamu navaLouis Matutu rwekurwisana neuori. VaMatutu navaSenengamu vakamiswa basa nekomiti yepamusoro yebato ravo zvichitevera kudoma kwavakaita vanamuzvina bhizimusi vatatu vavari kupomera mhosva yekuita zveuori. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo nhasi vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemunyori muzanu PF Youth League vatendai Chirau vati kunyange bato ravo risiri kufara neuori huri kuitwa nevamwe vanhu munyika havasi kuzotsigira urongwa hwavaTsenengamu navaMatutu avo vari kuronga gungano revechidiki kubva kumapato akasiyana siyana rakatarisirwa kuzeya nyaya dzeuori hunonzi huri munyika pamwe neremangwana revechidiki muZimbabwe. VaChirau vati kunyange hazvo vachitevera gwara rakatarwa nemutungamiriri wenyika Emerson Mnangagwa rekurwisa uori munyika, ivo sevechidiki veZanu PF havasi kuzoenda kugungano ravaTsenengamu iri iro riri kutungamirwa neboka ravari kudaidza kuti Zimbabwe First Agenda, vachiti vaTsenengamu navaMatutu havasi kutevedzera gwara remusangano wavo.
Isusu seZanu PF Youth League tine zvatinotevera, tine onga watinotevera, tine direction yatinoteerera. Isusu hatipo pachinhu chavari kugadzira isu, isu togadzira zvedu seZanu PF. Tikunyanya kusimbirira panyaya yekuti vana vechidiki vaona zvekuita, vana vechidiki vaona minda, vana vechidiki vaonawo zvekuti vaona maskills ekuti vaite.
Zvichakadai, mutauri weboka revechidiki muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, vaStephen Chuma, vaudza Studio 7 kuti havane negungano ravatsenenga muiri, vachiti havana kumira pachokwadi panyaya yekurwisa uori munyika.
Zvigoni kuti nyuchi dzibatane nenhunzi kugadzira uchi. Mashoko avatsenenga mu avari kudana vachikokera vechidiki kuti huyai tirwise uori. Isu tinoona riri dambe nekuti vatsenenga mwari kutaridza pachena kuti zvari kutaura ndezvemugodzi matsuru.
Chiziviso chegungano reZimbabwe First Agenda ichi chinoti vatungamiri vemapoka evechidiki mumapato akasiyana siyana vakatarisirwa kutora mashoko pachiitiko ichi, icho chakatarisirwa kuitirwa paRobert Mugabe Square iyo inozivikanwa nevamwe ichinzi Freedom Square. Vatsenengamu vaudza Studio 7 kuti vachaenderera mberi neurongwa hwavo zvisinei nekuti ZANU PF neMDC vauya here kana kuti kwete, vachiti vamwe vari munezvematongerwo enyika ndo vari kutadzisa kuti uori hupere munyika sezvo vachiti vari kupindira munyaya dzekurwisana neuori. Munyora anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF Youth League Muzvare Yeukai Simba neGavi vati komiti yepamusoro yeboka ravo nhasi yabvumirana kuti vechidiki vapinde munyaya dzekucherwa kwezvicherwa pamwe nekurima, uye vati sebato vabuda nechisungo chekuti vachatanga kutsvaga rutsigiro pamwe nekuti vanhu vanyorese kuvhota musarudzo dzemuna 2023.
Uye zvekare taura nyaya yekuti kuri kuitwa census, kuri kuitwa voter mobilization nemabato ehurumende akanangana neizvozvo. Saka takurukura isu kuti zvakakosha kuti vechidiki vave vachakurudzira kuti vaende kunorejista kunovhota.
Vatiwo sevechidiki vachawanikwa mumisangano ichange ichiitwa kune dzimwe nyika senzira yekubatsira vamunangagwa pachirongwa chavo chekuti Zimbabwe idyidzane nedzimwe nyika. Vamunangagwa nevamwe vavo vari muZANU PF vakatemerwa zvirango nenyika dzekumavirira zvichitevera kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo munyika pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuratidzira muMalawi vafora zvakare vachienda kumahofisi yekomisheni inoona nezvesarudzo munyika iyi, vachida kuti makomishina ose asiye basa nekukundikana kwavo kuita basa nemazvo musarudzo dzachivabvo 2019. Vaimbo vemeya weNew York vaMike Bloomberg vari kusimuka mukurwira kuti ndiani achamirira bato reDemocratic Party. Izvi zvaita kuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vebato reRepublican Party vawane mukana wekutanga kuvatakata pamwe nekuvashoropodza. Komisheni inoona nezveutano muChina yakazivisa svondo rapera kuti zvizvarwa zveChina zvinosvika chidimbu chemiriyoni zvakatombogumana nevanhu vakaongororwa kuti vane coronavirus iyo yakatanga muguta repakati penyika iyi reWuhan. Mashoko akataurwa nevakafanobata chigaro chemutauriri webato reZANU PF vaPatrick Chinamasa ekuti kufumura mazita evemabhizimusi vemunyika vakabudirira vanenge vachinzi vari kuita zveuori kunokanganisa kukura kweupfumi hwenyika akonzera mutauro munyika, vamwe vachiti anoita sekuti bato reZANU PF riri kuchengetedza vari kuita zveuori. Asi vamwewo ndo vanoti Mashoko avachina masa ari kukurudzira vanenge vaine umbo wekuti paitwa uori vamhangare kumapurisa kuZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuNational Prosecution Authority kwete kumhanyira kuita misangano nevatori venhau pasina umbowo. Vachina masa vakaudza bepa nhau reHerald kuti kufumura mazita evanenge vachipomerwa kuita zveuori kunoita kuti vemabhizimusi vanenge vafumurwa vatize munyika vachienda muupoteri izvo zvisingazobatsire kukura kweupfumi hwenyika. Vakatiwo upfumi hwenyika hunofanirwa kukudzwa nevemabhizimusi vemunyika uye kuvafumura kunogona kuita kuti vekunze vatya kuzosima mari dzavo munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyora anoona nezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume pamwe nenhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vaJoseph Chuma. Tatanga nekubvunza vaMafume kuti vanoti kudii nemashoko akataurwa navachina masa.
Zvokwadi vachina masa kuda kukwegura kana kuti naivo vakubhadharwa nevanhu vanoba. Nekuti zvokwadi haungati vanhu vari kuripota vombafa ndovaoti kwainyararai nekuti mbafa dzinozotiza. Mbafa kanga dziripotwe dzitize kana kuti dzibahwe dzisati dzatizwa. Ndovoka mutemo wenyika ivo pavakatanga kupinda muhurumende vaiti vane list yenaming and shaming. Vakati ivo vanhu vazhinji taita amnesty yekuti dzosai zvinhu mukasadzosa mari dzamakaba tichataura mazita. Zvose izvozvo zvakapira mudumbu, hapana kana zita rakazotaurwa. Iko zvino vana vechidiki vaakutaura kuti kuri kubiwa ivo voti kwainyararai. Makambozi wavo kupi izvozvo?
Vachuma munoti nenyaya iri mudariro iyi?
Mukoma wangu waMafume ndodaira kuti igweta vakakatodzidzira basa rake zvakanaka ende anoziva kuti zvinhu zvobaswa sei zvinofamba sei. Vachina masa pavataura nyaya yekuti hatine munhu anongohoromoka achitaura mazita evanhu anga achitaura zvekuti isusu tinoziva even vaMafume vanoziva kuti kana iwewo une chinhu chaunacho maingirana nenyaya dzekoranditi kune nzvimbo dzokuenda kuti unyatsozvitaura zvakanaka zvichibatwa zvichigadziswa munhu echibahwa achisungwa kana ane mhosva mumadare uko echivapiwa semesi yake zvakanaka. Saka zvakataurwa navachina masi ndechekuti kana une munhu waunoziva kuti ari kuita chinhu chisiri right chiena kakuzaki chiena kakumapurisa chiena kakunational prosecuting authority neumbo wacho ndozvanga chitaura nestatement yavachina masa dzedzi.
vaMafume munoti
zvokwadi handisati ndambohwa mashoko asina kana maturo ari kutaurwa nemurume uyo ari kuti ndozvazvichitaurwa navachina masa. Kubakuba kana tikandibwa senyika kutambura kuri kuita kunyika hamusi kukuona here? Shara iri munyika hamusi kuiona. Kushayiwa raramo kuno munyika hamusi kumuona. Tofira musaga sehupfu, tofira mumwena sembeva. Isusu tiri kuti vanhu vari kuba ngavataurwe pajekerere. Iwewe kana usingadi unotaura kuti handisi kuba. Iko zvino Sakunda iri kuramba kuinda kupalamendi kwayakadamwa nevanhu veMDC kuti iuye kuzotaura nyaya yekuba. Iko zvino ivheni wadya jena weZANU-PF ari kudaidza vamusara kuti vauye kuzoexplaina kuti 27 million yavakapuhwa vachinzi vachatenga chikafu chenyika ino iri kupi vari kuramba kuuya. Kwamuri kuti tinoripota iko zvino Attorney General chaiye mukuru mukuru wokusunga vanhu iye anofanirwa kunge iriri zimbwa rinobata vane corruption rakataura raiwa tiri kutadza kubata corruption nekuti kumapurisa kune vari corrupt, kumakosi kune vari corrupt, kumaloya kune vari corrupt, kumapepa kune vari corrupt, kuzanu kune vari corrupt, kune huori kwese uko.
vaChuma muri kutaura nyaya yekuti vanhu vanofanira kuenda kunopira kuna Nazaki nekumapurisa. Vana vakanga vataura kuti baba ninge ati zvakati hazvisi basa rababa here rekuti muchienda imi kumberi kana kumapurisa kana kuzaki kwacho?
Kana tine uombo hwacho vaMafume is a lawyer, he knows that kana kusina evidence you cannot prosecute chero uchida usingadi even uchizeva for sure kuti munhu uyu akaurayiwa kana kuti akaba uyu but kana usina umbo hwacho tete munhu uyu anobuda scot-free koita kunge takuita catch and release. But yet is because tinomhanyira kuenda uko tisina evidence yacho saka tovabata sei? Then apa takutanga kushungurudzana manje and ndozvandataura kuti kune hatred ka kungovengana chete kungoona munhu uyu kuti abudirira sei. Isusu vanhu vatema tine syndrome iyoyo akabudirira ovanze zvikwambo izvi akazivana sei izvozi
tiki anona tine majerasi natural so tikuti let's address that thing because munhu kana ani mari yake etichizvi yake mumuka mudaro anogumisira abuda outside the country like what Trevor Mashua did. Trevor Mashua ase gara mino arugara kuna America South Africa because he was hounded out by some jealous people vanga vachibvira kuti munhu mutema anobva kuno Zimbabwe anogona kuita company inogona kukura kunge Econet Limited kaandika saka ndozva ngachitaura pastatement tisaite target isaka zvishoma zvati umwe munhu kana ane mari yake anorumira ruhade zvepoliti zvade zvinoita zvebhizinesi anogumisa kuti rekandibuda kuti ndinoita bhizinesi right now Trevor Mashua is investing in other countries that money that he could have invested mono.
Vanga vari nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vaJoseph Chuma vachitaura vari parunare muBulawayo neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kumunyorano nezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Murairidzi mutsva wechikwata chemaWarriors Zidravo Lugorusic ave muZimbabwe kuti atange basa rake remakore maviri. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Murairidzi uyu aratidzwa kuvateveri vemutambo wenhabvu nhasi masikati mushure mekusvika muZimbabwe nezuro kuzotanga basa iro akapiwa masvondo maviri apfuura. Lugorusic achange ari pabasa iri kwemakore maviri ayo achange achiongororwa pese panotamba chikwata chake kuona kuti anokodzera here kuti arambe achirairidza maHoria. Asi Lugorusic haana kuimbisa huchi nemukaka achiti iye veruzhinji vasamuone semutumwa waMwari asi kuti achaita basa rake nepese paanogona. Ini handisi mutumwa waMwari auya kuzoshandura nhabvu yemuZimbabwe nekuita mashiripiti asi tese tikabatana zvinhu zvinofamba. Murairidzi uyu anoti chikwata chake hachisi kuzoonekwa nekutaura kwepamuromo chete asi nematambiro acho munhandare. Mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vanoti Lugorusic anofanira kudarika zvakaitwa nevamwe varairidzi avo vakaendesa maWarriors kumafinari eNations Cup. Vakamambo vanoti kunyange hazvo achibva kunze kwenyika Lugorusic akabvuma kutambiriswa mari yemuZimbabwe kunyange hazvo vasina kutaura kuti ari kuwana mari.
Tomutambirisa nemari inobvumirwa nemutemo wemuZimbabwe but mafigures acho is private between him and Zif atikukwanisa kuya divulge.
Munyori wezvemutambo wenhabvu Leopold Munende anoti kunyange hazvo nhoroondo yaLugorusic isina kusimba akakwanisa kuendesa maWarriors kwaAFCON veruzhinji vangafare.
Chitarisiro chedu ndechekuti akakwanisa kuunganidza maplayers edu vana Kama vese vana Musona vana Kadeura nana Kamba vativa kusimukira tokwanisawo kuti at least tikakwanisa kuti takwanisa kuenda kuAFCON regular tichiramba tichingoenda torwisawo kuenda kuWorld Cup tingafara.
Kunze kweSudan Lugorusic akarairidza chikwata cheGor Mahia neAFC Leopards kuKenya, Simba FC Tanzania, Asante Kotoko neAshanti Goldfields kuGhana. Asi ruzivo rwake muZimbabwe ruri kutanga kuongororwa mwedzi unouya apo maWarriors ari kusangana neAlgeria mumitambo miviri yakateverana musi wa 23 na 30 Gurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zuva reWorld Radio Day pamwe nemabasa ari kuitwa nevanhukadzi munyaya dzekutepfenyurwa kwenhau nemashoko. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisei WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zvine mutsindo zuva reWorld Radio Day. nyanzvi munyaya dzekutefenyurwa kwenhau dzinotaura pamusoro pezvipingaidzo zviri kusanganwa nazvo munyika munyaya dzekutefenyura. Vechidiki veZANU PF vanoti havanei nezviri kurongwa nevamwe vavo vakambomiswa basa mubato iri vaLouis Matutu navaGodfrey Tsenengamo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuunikai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Praxidus Jeremiah.
Kwa kuhisika atise ndaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyala mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 18 Nhlolanja 2020 ngoFacilis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
let's not forget our ubuntu, unu wedu zvakakosha. Let's not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Uzulu weZimbabwe umanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqhakathekisa umsebenzi wemisakazo ele World Radio Day. Umanyane wenkonzo zesiKristu weZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano wokubonisana indlela zokudingela abadilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula eBinga. Uhulumende uthi amakopo nokuthenga impupho azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uzulu weZimbabwe umanyene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqhakathekisa umsebenzi wemisakazo yama wireless ele World Radio Day. Umphathi ntambo obona ngezokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwangwa ukhokele umkhosi owenzelwe edolobheni leGweru eNkabazwe, lapho akhulume kabanzi ngomsebenzi wemisakazo. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe zilalela indaba kumawayilesi, loba nje kungayisibo bonke abalalela imisakazo yaphakathi kwelizwe ngoba ingekho ezimeleyo kumbe iyingcosana eyazabelo eyama-community radio station eyaphiwa imvumo yokusakaza. Abantu sebevame ukulalela indaba enkundleni ezitshiyeneyo zebulenjini ezifana labo Facebook, Twitter lezinye kubomakhale khukhwini. Umqondisi weAmakhosikazi Women's Radio kobulawayo unkosikazi Sibusisi weBhebhe ukhuluma kabanzi ngelanga lezemisakazo ezweni.
Thina njengamakhosikazi media namhlanje sihlangana lalo mhlaba wonke ekunazeleleni ilanga lokusakaza emagagasini eradio. Sinazelela ukuthi khona amagagasi lawa anika abantu abaningi ithuba lokuthi labo bazwakale. Leli langa lihle kakhulu, siyabonga amathuba asephiwe omama esibazwayo emsakazweni esibabonayo nje. Sokusitshengisa ukuthi khona amaradio aseyindlela yabomama abaningi ukuba bazithuthukise, kodwa njalo sizithatha njengelanga lokuqhubeka sikhankaza ukuthi khona eZimbabwe sicela ama-community radio ngoba yiwo abalulekileyo ekuthuthukiseni omama. Akula mali abazabe bezikhupha, kodwa i-community radio yabe ikhangele ngendaba eziphathelane labo directly ngezigaba ngezigaba.
Umqondisi womsakazo weGetshenge ePlumtree umnumzana Thomas Sithole uthi lokhe belinde ukuthola isichenxe sokusakaza, ethi kubuyisela emuva inhlelo zentuthuko.
Lokhu kwenza kube nzima ukuxhumana kwabantu uma sesikhangele ngapha kunhlelo zentuthuko, ngenxa yokuthi uzananzelela ukuthi ezabeleni zakithi silabantu abangaphandle kwelizwe, abanye base-South Africa, eBotswana, e-Europe, e-America. Abantu bonke laba baphathekile enhlelweni zentuthuko. Uma singaba lomsakazo kungaba lula ukuthi bexhumane njalo bephane amasu okuthuthukisa izabelo zakithi.
Umsakazi weZimbabwe umnumzana Mkhululi Ncube uthi ulusizi ngoba iningi labantu ezweni lokhe bengenelisi ukulalela imisakazo kuzabelo zabo lona ilizwe selileminyaka engamachumi amane yathola uzibuse.
Uhlupho esaselalo ikakhulu lapha eZimbabwe noma siqathanisa labazwa ngamakhelwane yikuthi imisakazo yethu ayikafinyeleli igcwale indawo zonke zelizwe. Ngizakunika isibonelo sendaweni njengaseplantree nje sokufika iminyaka engu-40 ilizwe lathola uzibuse balokhu belalela imisakazo yakole Botswana.
Umsakazi weSkies Metro FM uNkosazana Patience Phiri uthi ukuqakatheka kwezemisakazo ngeke kwaphela.
Ukuqakatheka kweradio akusoke kwafa kwaphela ngoba iradio uyakwazi iyafika kwezinye indawo lapha le TV ezingafiki khona, lapha ama newspaper angafiki khona. Iradio iqakathekile kusiya ngokuya mina ngesifiso sami ngabe kuthiwa izakhamizi ziba lama radios abo ukuze indaba zabo ulimi lwabo bekuzwe kuhlale kukhona ukuze kungapheli ngoba phela nxa ungadulaleli iradio uzwe kuthiwa esigabeni sakini kulento enje 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 kumela phezulu masinya ukuthi uncedise kumbe uncedakale. Kathesi sikhangela indaba lesebhinga bele radio enye yabo bebenezabe bezwile kumbe umbiko wokuthi kulezulu elibuyayo behambe bephepha lapha kumbe lalaphana.
Ekhuluma ngesikhathi kunanzwa ilanga lemisakazo enkabazwe, umphathintambo wezokukhutshwa kwemibiko ezweni uNkosikazi Monica Mutswanga uchaze ukuba imisakazo iqakathekile ezweni lekuletheni intuthuko. Ngakho-ke baphakathi kokuzama ukuba ezemisakazo ezweni zihambelane lezimiso zomhlaba loba nje kumele kwenziwe ngobuciko obukhulu.
Let's not forget our ubuntu, unu wedu zvakakosha. Let's not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Kuqakathekile ukuthi singalahli ubuntu bethu. Kuqakathekile njalo ukuthi ukuchiyana kwethu ngemibono kungawoni isiko lethu njengabantu abalembali yabo.
Usuku olwe World Radio Day linanzwa emhlabeni jikelele mhlaka 13 Nhlolanja minyaka yonke ngemva kokubekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, i-UNESCO. Indilimba yokunanza ilanga le-World Radio Day lonyaka ibigijima ngala amazwi athi Radio Diversity and Development. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje umsakazo weradio ubikwa lokhe uthenjwa ngabaningi ekutholeni masinya indaba eZimbabwe lanxa sokulendlela eziningi-ningi zokuxhumana phakathi kukaZulu. Iningi lazo zingezebulenjini. Iningi likhala ngokuthi uhulumende lokhe engafuni ukuthi kulula amagagasi ukuze aphe amalayisensi imisakazo ezimele yodwa ikakhulu eyezigaba ama-community radio stations. Umlondo lozindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Selokhu lathola uzibuse elizwe leZimbabwe kalayo imisakazo yezigaba ama-community radio stations aseyaphiwa imvumo lo amalayisensi okusakaza nxa yemithetho ekhona encindezela labo abafuna ukuqala imisakazo bezimele bodwa. Umsakazo oludumo wasebenza i-ZBC lomsakazo ozimele i-Radio VOP umnumzana John Masuku uthi uhulumende usebenzisa imisakazo ukutshengisa amandla akhe.
Uhulumende kazimiselanga ukuthi ezwe amazwi achiyeneyo avela ebantwini abachiyeneyo. Uyabe funa ukuthi yena abe nguye obatshela lokho afuna ukuthi bakwazi kuphela. Kodwa-ke hatshi ayisiyinjongo yemisakazo. Injongo yemisakazo ngeyokuthi abantu bakhulume bekhululekile besitsho lokho abangabe bekukholisa nalokho abangakuthandiyo abangakukholisiyo ukwenzela ukuthi kulungisiswe. Hatshi ukuthi sizibone njengabantu abenza izinto ezinhle thina singenza izinto ezinhle njalo singafuni ukuthi kuzwakale ukuthi kumbe kwazakale ukuthi kasenze izinto ezinhle.
Umnumzana Fosa Dongo sokhokela inhlanganiso yentatheli izindaba eZimbabwe Union of Journalists uthi Kulumende kumele anakekele imisakazo ngoba ifinyelela abaningi kuleli.
Iradio umsakazo iqakathekile ngoba yiyo esetshenziswa ngabantu abaningi kuzwekazi le-Afrika. Ungananzelela umsakazo weradio ulula ngoba kumbe iphephandaba kumbe oWhatsApp benu labo elibasebenzisayo. Ungayiphanyeka sibile esihlahleni laphana. Uziqhubele umsebenzi wakho, uzitshayele ugatshopo wakho kumbe uhlakula. Ngakho ke lokhu isaqakathekile kakhulu.
Omele inhlanganiso yeZimbabwe Association of Committed to Stations VACRAS, uNkosikazi Vivian Marara Jangaja uthi bayathokoza ukuthi uhulumende usalungisela ukuvumela izigaba ukuba zibe le msakazo esithi bakhala ngemali eningi efunakalayo.
Sithakazelela okwenzwa nguhulumende ukuthi usenze ama steps ukuthi ama community radios ebe khona. Singakhangela since July oka 2019 sokube le Broadcasting Authority of Zimbabwe esikhona, and upermanent secretary o Ministry of Information, Publicity and Broadcasting Services uMr. Nick Mangwana sewakhuluma ukuthi uhulumende ulama licenses angu-40 azahamba kuma community radios, but ku 2020 bazabe bekhangele 10 ama communities ukuthi bebanike ama licenses. And nge Friday ya last week seba publisher ama regulations azayenza ukuthi abantu abafuna ukuba lama community radios bebekwazi ukuthi banga apply kanjani. Loku define ama terms ahambelana lokuthi i community ngokwayo kuyini and i community radio ngokwayo kuyini. Njengendaba yama license fees abaseyifakile ukuthi ama community radios kumele bebhadale i application fee e-8500.
Unobhala ugatsha lobona ngokukhishwa kwembiko uMnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende uzimisele ukupha imvumo yokusakaza emuntwini wonke oseZimbabwe ngoba kulelungelo lakhe.
Urongwa hukupa malaisense wawa patiero chapa msoro. Tatuwa wa pedo pedo izuzi. Panga pane dambuziko.
Uhlelo lokuphiwa kwa malaisense. Solo kusivanga sa pezu. Begu lotubo lwe mitetu. Mtetu esasilao waunga 2001. Begu mele senze imitetu. Sesenzile umtetu upume ngulislanu olizuleyo.
Kutu wa msegeli, usikumese MTC, umunza Luke Tambolinyo ka uti, ukulumendo za NPF kasoze alete ngukuwe lizweni.
We are celebrating World Radio Day amidst very sad and debilitating circumstances, where we are only hearing from the same voice.
Sithakazelela ilanga leli phakathi kokudana okukhulu. Sizwa ilizwi linye. EZimbabwe akulalanga le-radio. Lilanga lemisakazo yeZANU-PF. Bakhuluma ngeZANU-PF lomnangako. Imisakazo yethu ikhuluma ngeZANU-PF. Akusoze kube lenguquko. Ama-license amaningi aphiwa abantu beZANU-PF.
Ngomnyaka ka-2001 uhulumende wethula umthetho Oye Broadcasting Services Act owakhokhelela ekubunjweni kohlangothi olwe Broadcasting Authority of Zimbabwe PAZ, eyiyo elawula ukusebenza kwemisakazo njalo okumele iphe imvumo yokusungula kwemisakazo ezimeleyo yezigaba. Inhlanganiso ezifana labo Media Institute of Southern Africa, MISA, labo Zimbabwe Association of Committed to Stations VACRAS sezile minyaka zizama ngazo zonke indlela ukuncenga uhulumende ukuba athukulule amagagazi zisebenza isekelo sombuso welizwe, kodwa lokhu kuyinsinda baphendule. Lokhu yikho kwenza imisakazo efana labo Studio 7, Shortwave Radio Africa, Radio VAP leminye basungile inhlelo zokusakaza bephandle kwelizwe ukuze uZulu athole imbiko eqotho ngokwenzakala elizweni angeke ayithole emsakazweni kahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 lagu 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Umanyano wezinkonzo zeKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano okubulawayo labe bulawayo Churches Forum kusasa okudingela abantu abadelizelwe izindlu lizulu lesikhukhula impahla kanye lokudla. kune izulu lesikhukhula kwezinye izigaba zebhinga ikakhulu ensungwale lakhukhula izindlu amabholoho lemigwaqo njalo iningi liphephe ngokukhwela ezihlahleni. Umfundisi uSeni Sibanda, umkhokeli womanyano weZimbabwe Christian Alliance, ucasisela uSandile Mhlanga owestudio 7 okuningi ngalolu daba.
Thina bese sisebenza ukuqoqa amabandla ukuthi siletheni konke silakho, sibuthanise konke esingakwanisa ukukubuthanisa ukuze kuhanjiswe esigaba. Njalo besicabanga ukuthi into ebesingayenza iqhubekela phambili, sitshengisa abantu umonakalo owenzakalayo phansi. Sinabantu abafundisi abahlala khona ngale, yibade sibacela ukuthi belokhu besithumela ukuthi kuhamba njani ukwenzela ukuthi iZimbabwe wonke la mabandla wonke abekwazi ukuthi kulo divorce olukhona. Sile nhlanganiso ezele ikhona ngapha kokulawa ehlanganisa amabandla wonke, yiyo efuna ukusebenza nayo ukwenzela ukuthi sibone ukuthi ngenza njani kuze kube lomonakalo etsholotsho. Sasebenza sonke, sathumeza ukudla, kwaba lomonakalo etshimanimani, sasebenza njalo kwathunyezwa. Nakathe silapho edinga bese sihlanganisa amakhanda ethu sifuna ukuthi kuthunyezwe ukudla. Njalo lokuthi singasali nezandleni zethu kodwa kube yinto eyenziwa ngesikhathi phansi, ngoba siyakwazi ukuthi abantu laba baphansi badidikelwe yinto labantwana abancane kulabo bakho. Ngakho into esidinga ukuthi abantu basebenze ngesikhathi phansi, sisetshenzwe mashinya ukwenzela ukuthi izimpilo zabantu zihlala kula mabandla ehlukeneyo aqoqa ukudla. So sibona ukuthi kungcono ukuthi siletheni wonke umuntu sikwenzeni kuyibe yinto eyini.
Kahle kahle kuyini elikuqoqayo ukuthi kuyencedisa abantu?
Sikhangelele ukuthi kube lengubo, sikhangelele ukuthi kube lezigqoko. Njalo siyakwazi ukuthi omama ngalesi sikhathi bayangena phakathi kwesikhathi esinzima, ngakho sikhangelele ukuthi kube lenzi zezinto ezingakhangela ukusiza omama. Njalo sikhangelele ukuthi abantwana abancane kudinga impuphu lama-porridge anganikwa abantwana abancane, abantwana abezimoto ezezidikelwe imizi yabo, bathathele isifuyo, bathathele ukudla kwabo ngamanzi. Njalo besicabanga ukuthi nxa kungayenzakala, nxa kunamabandla alamathende, ezinye izinto esingazithwala sizihambise khona ngayo, kungaba into engasiza abantu. Njalo siyakwazi ukuthi uhulumende la ubesengenele ezama ukusebenza. Into esinyanzelileyo ukuthi njalo esiyivumayo ukuthi linto ifuna ukuthi abantu basebenze ngokukhanyisa, ngenxa yokuthi abantu abakhona ngale abaningi abalakuthi abalalini.
Lo-ke ngumfundisi uSeni Sibanda, umkhokeli womanyano weZimbabwe Christian Alliance, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 p.m. kusiya ngo-9 p.m. ntambama kumagagasi awe 909 AM laku shortwave 1280 laku 15775 kilohertz ushortwave. Live Talk lamhlanje uhlelo asihlizweni bomama, sihlaziya unanzwa kwelanga lokuqakathekisa ezemisakazo emhlabeni jikelele ele World Radio Day. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakaya esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. UZulu weMalawi lamhlanje ungena ezitaladini etshengisela ifuna wonke amalunga e-commission elawula ukhetho lwanyakenye eMalawi Electoral Commission ukuthi wonke achiye umsebenzi ngoba engaphathanga kuhle lolu khetho. Amalunga ekhansili yezomvikela enhlanganisweni yamanyamana wamazwe omhlaba e-United Nations Security Council asevote esekela isinqumo sokuthi kudingwe indlela zokumisa ukulwisana komdeni kwele Libya. Kuthi-ke umgcinisihlalo webandla lama-Democrats esigabeni se-Iowa khonapha eMelika, uTroy Price usetshile leso sikhundla ngemva kokuphazanyiswa komsebenzi wokuvota kuma-primary elections kudingwa ozamela ancintise emelelelo bandla ekhethweni lokudinga umongameli lwalo nyaka.
Uhulumende uthi amakopono okuthenga impopo azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Lokhu kulandela ukusilela kwempupu elizweni jikelele, obesokusenza ukubana itholakale kalula emkambo wensitha. Ngomvulo uhulumende ukweze intengo yempupu ngemva kokuhlaba umkhosi olwenziwe ngabasacholayo besithi nxa beyithengisa ngamadola angamashumi amahlanu $50 ezisindo seshumi lamakilograms abatholi inzuzo. Ngambe uhlelo lokuthengisa ngamakoponi lolu luzaphathisa na ekusileleni kwempuphu. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu-PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Into eqakathe ukuthi nxa uhulumende ebone into wayifazi ningasebiseki ngayo, silokunye okungcono esifananta kungasebenza, asikufake empela etafuleni ukwenzela ona kulungiswe kuhambe. Njalo futhi sinomcabango ukuthi bona into lezi ziyathiyana sigaba ngesigaba. Awusuze kufana nokwenziwa eHarare lalokho okwenziwa lapha koBulawayo, kumbe okuzenziwa eCholocho, kumbe okuzenziwa koMrambinda. Mina lokhu ngikukhuluma ngoba lami ngomunye walaba abake bahlala phansi lapha koBulawayo, ngathi hhayi koBulawayo lapha mina mbona ngathi impupho le ukuthi ihambe kuhle ifike ebantwini. Asimeni-ke lokhu sifake ezitolo ezisedolobheni zena ngoba yizo ezigcina zikhipha impupho igcwale emaketi labana sezithengisa emfikeni omnyama lo aba ukuthi i-black market. Azihambiseni impupho lezi emalomithini lapho ezihlala khona ezitolo zethu lapho ezithenga khona. Lapho engikwazi konona ngiyafika ngingene uthi uma bayamazi uhlala khona ephelandaba kumbe eminyela. Nxawe uthuma sebonakala ekuthi funa ukuthuma le mpupho ezingu-20 sokuthi hawukanithuma suzamani. Kodwa nxa uthuma ngangena labana ngoba kakwazi ukuthi imuli yakhe vele ulabantwana abahlanu kumbe abayisithupha azithengele umgodla wake mpupho ahambe endlini. So kuthiba ngcono niwubono wami lami engiwubonayo esengiwufakile lami ehofisini kaminista wethu lapho koBulawayo uhulumende Bulawayo uwamukele wona lowo mbono yinto esizayenzakala lapho koBulawayo. So hanta wendi akusho ukuthi nxa uhulumende ngaziyekusele zamakhuphoni so inkosi kumele kubanzi khona hanta wona vele sokucast in stone. No, umuntu ofaka izinto ngumuntu njengawe ongakwanisi ukubona kuhle kumbe abonele emadizaneni abone okufitshane. So kuyaqondiswana kuhle kufaka imibono yonke into zihambe ngendlela efaneleyo.
Ye, nantu daba babangweni.
Aphele anguziba ukuthi mazelinyala ukuthi ikhuphoni kayisebenzi. Khona nje ule ndlela zokukhuluma ngakho. Kodwa okukhona madoda yokuthi iZANU-PF le ebusayele sebephelelwe imizamo. Into zemakhuphoni ezasenzwa ngama-Russian, ngama-communists kudala ngama-1930-something sokulethwa ikhuphoni kalilethi mumbu, kalilimi mumbu. Umumbu ulethwa ngomsika ovulekileyo. Uhulumende weZANU-PF uzama ukubambabamba zonke izindawo, kabayekele lokhu ukuba belokhu becontrola izinto besenza ama-subsidy, kabavula umsika abantu. Nanxa ngifuna ukuyathenga umumbu, ngiyahamba ngiyethenga umumbu eBotswana kumbe eZambia kumbe impupho ngibe layo. Lokhu uba belokhu becontrola izinto, ungazunika ukhuphoni uyahamba uyelithengisa emsikeni omnyama, akuthithi lutho. Kakungena engqondweni yabantu weZANU-PF futhi ukukontrola ukuba ubamba ubopha umsika yethidrobhu akuncedi lutho, akulethi kudla. Ikhuphoni vele yinto yokuthi alilungisi mumbu, liyathatha nje umuntu ayelithengisela omunye umuntu. Hatshi sokutshengisela ukuthi abantu bezanukile uphelele imizamo lapho emadoda.
Baba Chuma yakhuluma lapha umnumzana Ngwenya uthi hhayi abantu bezanu sebephelelwe imboni.
Usela wenkosi yabona yabona izanu iyayizonda kakhulu. Hai aba nemi kuhle ngoba kwesikhathi bayazinoleja bethi hayi izanu yephenze lokho, kwesikhathi bethi hayi ikhulumende ibe separate. But nxa sokukuhle bafuna bethi hayi ikhulumende izimele yedwa, nxa kukubi bethi
hayiyenze
lokho. Anyway, yike ngikuthile bona ngathi hayi asikuthi ngibethe ayikuphelelwa, ngikubonisana ngoba ntabona abanye abantu abafisa imbono naleyo ngama-Civil Servants abanjengami layo usitela wayisikhathi asikwazi nokuthi basupportani bekhonaphana phakathi nokuthi bona wayi befake khona kwana sikwazi enxa ngumuntu vele ofuna ukulimazi uhulumende yena ephakathi kwafana ngoba ekwazi ukubamba ihofisi ethize. Ndawo ngendawo asibiseni imibono yethu nxaikhuphoni siwendaisebenzele sihle ukuthi hayi lisebenzi lapho lisebenza khona, hayi abantu bavinte akuyasebenza kusebenze ukuhle kunjiyano ngeprice. Ukusubsidiza babasiyela vele kuyafunakala. Uhulumende wonke amazwe wonke jikelele uvele nje umsebenzi yikhona okuthi nxa sokuwoma kumele abuye azosubsidize la abantu bakhe ngoba vela impilo sirenza ngemali evele ebantwini yona lalo kuthiwa ngama taxes. Uhulumende olalelayo kakhulu angaze bona uhulumende olalelayo njengopresident wethu hayi umdala wami uyalalela ngikhuluma sokusathe uyabe lapha ezolalela abantu balapha emathebuleleni into eyangayenzakali kudala sesizobaba wathiya bamgalo wayengathanda ukubuya kakhulu yabo kobulala but lo awuhlale efikile njalo nje lapha kobulawayo azalale le state house sesikwazi ukuthi state house iyalala lapha sibile efuna uzolalela abantu bangapha emathebeleni so asimtsheleni asibatsheleni abakukhulumende abathebe akunani le card yephata akunani lani kunani lokuthi wena uyisakhamuzi sesigaba esithize nxa ngwephumula ingafikela ephumula east kokhava siyibone nathi impuku ibuyile aso zivume njengezihlali zephumula east ukuthi bone amanye ama-roles esiye buva esithatha esihamba but nxa isetown lapha bafikela banobona ama-roles esithatha futhi eseyikhipha kwi-back door ngale ungababuza ukuthi hayi thina mzakwenye ishopu ethize esemganini sihambisa kwenye ishopu esemagwegwe uyaphelela phela la ipha but nxa isifike emagwegwe sesithi hayi hayi bele imbuvula esizeyekite emagwegwe kumele ithenge yithi abahlali balapha emagwegwe and mna that's another way ekubamba i-corruption lokuthi yona impuku itholakale ebantwini bonke so singaphokuhlala ngokuzonda nobesizenbizanto so much vele konke ekwenzayo vele awusaboni into enhle ngayo akula asisiki indawo sinyeza njalo
ungasigqibela mnumzana ngwena
ye mina ngithi mina ngilokhu ngichasisa ukuthi impuphu yayikhona iZANU-PF uhulumende weZANU-PF engakakhulumi ngokusubsidiza baphongukuthi nje besithi subsidiza yahle yanyamalala ukuthi kuyahambelana lamapholisi akhona athi umfunisika kavuleke abantu bathenge umumba lapha ababuzika khona balungisa impuphu yabo bathenge impuphu laba abafuna khona abantu nxa becomputa yehla
umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe endawonye lesiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma bexoxa lapho lo Chris Gande owe Studio 7
Chilalini na Chilalini na
Chilalini na
Chilalini na Chilalini na Chilalini na Chilalini na
Amaphimbo amnandi ngempela asekhona amatshitshi yiso isihloko sengoma leyi siphiwa iliqembu lembube iLet's Speak Black Mambazo walikhokhela ngempela leli qembu okwamashabalala asithikalale ngokuthula singakagqibike uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ebezikhokhela lamhlanje uZulu weZimbabwe umanyelo lamanye amazwe womhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathakisa umsebenzi wemisakazo ele World Radio Day
umanyano wezinkonzo zesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqa umhlangano ukubonisana indlela zokudingela abadilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula kwezinye indawo zeBhinga. Uhulumende uthi amakopo nokuthenga impupho azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi lingayikhatshana, iLife Talk iza khona manje. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.